rubatsiro uru rwakabva kusangano reAlbino Trust in Zimbabwe kana kuti ATZ yakabatana nekanzuro reguta remasvingo pamwe nebazi rezveutano. Vachitaura pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro izvi musi wechipiri mumasvingo, mukuru webasa musangano reATZ vaBruce Nyoni vakati vakapa rubatsiro urwu kurerutsira vasingaoni kuti vararame zvakanaka.
Vanhu vasingaoni vanobatsirika vachabvunzi vanhu kuti dzava nguvai, ivo vaakuziva kuti dzava nguvai, zvinova zvivagone kurongawo zvakakwana. Izvi zvinokwanisa kuti tichiendere mberi pakuderedza urombo, nekuti vakwanisa kuti vazive nguva vakwanise kuzvifambira vari vega tavapa maworking stick, tikavapa zvakare mashedzi ekuvhara maziso avo kuitira kuti rusaro ganda rusavepo.
Tsvimbo chena dzinobatsira vasingaoni pakufamba mumigwagwa uye kuvatyairi kuti vaone zvakanaka kudzivirira njodzi mumigwagwa. Vanxuve vanoti nezuro chete vasingaoni vanosvika 200 vakabatsirikana, vakawana magirazi anosvika 130, vamwe vakawanawo tsvimbo nezviringazuva. Mumwe asingaoni vaDaniel Mushoni vekuwa27 kwaChii vakatenda zvikuru nerubatsiro rwavakapuwa.
Asi nokuda kwekukundikana kwedu kuwana midziyo yokushandisa sevanhu vasingaoni, nhasi veAlbinos Association pamwe chete nevemasvingo kanzo vazviita varangarira kubvawo pasi pemwoyo wavo kuti tine dzimwe hama dzinorarama asi dzisinawo kwanisiro sezvavaita nhasi izvi pakuti pavo White Cane seya muri kuona yandakabatai netalking watch yakutoremberera weri muruoko rwangu kozoya maglazi andakaroverera micheno ngwengwengwe.
Vamwe vakaita seAmai Sitokozilekeshe vekuzvishavane vakati tsvimbo chena dzinovabatsira chaizvo mumigwagwa.
Ndafara nechirongwa ichi, noti ichi chinhu ndaichishuvira kubvira kare kuti ndifambewo zvakanaka. Kati famba tidaiso motawo ichibvawo kudhraivha unokwanisa kundionawo, nekuti ndifambe nedanda azokwanisa kukurudza kuti ndiona kachifamba murodhi ukwanisa kudziurira nawo zvakanaka. Ndifakwanisa kufamba ndichinzwawo makomba pane gomba nepane dombo ndichifambawo zvakanaka. Ndachifarira chirongwa ichi.
Meya weguta remasvingo vaAlex Tabe vakati vakaisawo mari sekanzuro kutenga zvikwanisiro uye vachabatsira vakaremara kuwana nzvimbo dzekuvaka.
Pachange takuindidza nozi mahousing schemes edu pachapa masenzi tichakonzidzawo people living with disabilities, tichavapawo a certain percentage poga poga pachete allocation. Tichange tichidziva kuti tinenge tei 10% to 50% yatopa kune vanhu vanorarama norema.
Kanzura weward 2 mumasvingo vaBenson Water vakatiwo
nezvine musi weSaturday tiri kuindirira mberi nechirongwa ichocho kune vari kuuya futi vafrancis abiri muward 2 vekuuya vachibhadharisa $10 kuti vaone chiremba, then vobhadharisa maglazi achiita $15. Kune vanoonera padhuzi vachange vachipiwa maglazi for free.
Mukuru webasa musangano remasvingo Visually Impaired Association vaThomas Moyo vakati chirongwa ichi chakakosha zvikuru.
Tinotenda zvikuru nezvaitirwa nhengo dzedu. Chirongwa chakakosha zvikuru ichi, chinobatsira raramo yevamwe vedu vanonetseka nharaunda medu.
Vanyoni vakati ATZ ichange ichiita chirongwa ichi kwemakore mashanu anotevera munyika mese uye vachabatsira vakaremara nemawheelchair, madondoro pamwe nezvimwe zvikwanisiro. Svondo rapera vakabatsira kugweru uye svondo rinouya vari kuendesa chirongwa ichi kuBulawayo nekuBed Bridge vozoenda kune mamwe matunhu munyika. Ndakamira Tsito 7 mumasvingo, ndiri Godfrey Mutimba.